Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakaita hurumende zviri kukudzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzirurwe yatinoti value addition yei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe rei zvozotengeswa zvaane urebu hwemari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa munyika kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu zvakanyanya.
Ndiri kuona zvichiramba zvidzinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muclass vange vari kuchikoro zvichatinetse, asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita beta.
Rimwe kweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe kuti chicherwa ichi chibatsire mukusimudzira zveupfumi munyika. Lithium chicherwa chinoshandiswa mukugadzira mabhatiri, uye lithium iyi yava kudiwa nenyika zhinji panguva ino apo motikari dzinofambiswa nemabhatiri dzava kugadzirwa zvakanyanya. Pakutanga kwemwedzi uno hurumende yakasiya vanochera chicherwa chelithium muZimbabwe pamwe nevamabhizimisi vanotenga chicherwa ichi vasisina mabasa. Hurumende yazivisa kuti haichabvumidzi kuti lithium itengeswe kunze kwenyika isina kucheneswa. Vaitenga lithium iyi vaizoitengesawo kuSouth Africa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende yakaita zvakanaka kuti lithium icheneswe munyika isati yatengeswa kuitira kuti ibatsire mukusika kusikwa kwemabasa munyika.
Lithium ichicherwa tingati maminerali, one yamaminerals ayaya ano ari kudiwa chaizvo pasi rose nenyaya dzokuti ero anoshandiswa mumabhatiri emotikari dziya dzaakugadzirwa dzichimhanya namagetsi. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika ine chicherwa ichocho kudarika nyika dzose dzapasi rose. Ndosaka paanomukurumbira kuti kune chicherwa chakaita selithium ichi chaisiti chacherwa choendwa nacho kunze kwenyika chondogadzirirwa ikoko, Zimbabwe yesara yakabata mavoko. Saka hurumende yakaisa mutemo wokuti aiwa zvatawana chicherwa ichi chaakudiwa nenyika dzakabudirira dzaakutanga kugadzira mota dzakawanda dzinomhanya namabhatiri anenge amagetsi, chaakuti izvo ngazvacherwa muno zvogadzururwa muno zvozoenda kwazvinoenda zvaano mutengo wapamusoro zvava redi kunoshandiswa ikokoko. Ndosaka pakuita mashoko akawanda wanda chaizvo kuti lithium zvakaita hurumende zviri kukudzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzururwe yatinoti value addition yei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe rei zvozotengeswa zvaane uremu hwemari yakawanda, kwete kuti zvinoita uremu zvava mhiri kwamakungwa aiwa nokuti hapana nyika dzakabudirira dzisingadi chicherwa ichi parisi.
Saka Professor, takaona zvinhu zvakaita saizvozvi kune zvimwe zvicherwa zvakaita samangoda negoridhe nekrome. Munoona sekuti lithium iyi ichapunyumuka here
mukubatwa nenzira yakangoita sezvimwe zvese izvi zvicherwa
ari zvino ndiona sokuti kubatwa kwakaitwa zvimwe zvicherwa zvaana Diamond Says kucha timbuve ipapa Lithium nokuti tinoona isu kuti mitemo yakazoiswa nehurumende iki zvino yokuti hakuna chicherwa ichocho chichafanira kuendeswa kunze kwenyika kunotengeswa chisati chachenurwa ndo zvakaita kuti vamwe vanzi tawana mangurura ari kuenda kusouth africa nechicherwa ichi vachisungwa kana vakazosungwa zvokuenda kujere zvinobva zvaratidza chiratidzo kuti aiwa izvi hazviitwi izvi pamadiamonds hatina kumboona munhu akasungwa akapiwa mbiri akawanda chaizvo hatina kumboona paakazonzi apa pakashanda apa saka tingati isu chakachenjedza ndo chakatanga asika ngatizive kuti chirwere muzimbabwe tinacho chouori nopamwe chete nepolitics dzedzi kuti zvimwe zvinenge zvisinei nematongerwo enyika zvinenge zvonzi izvo aiwa izvi zvazoitwa nehurumende ndo yazoita zvakati pachirongwa chiripo ichi pamakambani akapiwa masimba namalicensi okuchera chicherwa ichi pamwe nori kumachenesa ari kuita mashura nezviratidzo munharaunda imomo mavari kuita basa iroro kuvaka zvikoro kugadzira migwagwa kuvaka makiriniki ngaasiwe akadera achiita basa rawo nomazvo chisinei kuti ndezvepati yakati chisinei kuti ndezvehurumende ngachingobatwa sechicherwa chenyika chavo chezvarwa zvezimbabwe zvekare makambani anopiwa mabasa iwayo ezvicherwa izvo zvine zvimwewo zvicherwa ngavaite ivo chitsidzo chokuti vachazoita chimwe chunhu mumanharaunda imomo kuvakurudza zvinovakurudzwa imomo kuitawo maguta anobvira kumaruwa zvichikwira sezvinoita kune dzimwe nyika kuti kuna anonzi masmall town ayaya angava magrowth point ngaasumudzirwe angava maruwa chaivo chaivo ngaasumudzirwe noufumi hunenge huchibva munharaunda imomo kwete zvakaitika pamadiamond kuti hapana chakabuda ipapo
kuti nyaya yelithium ifambe zvakanaka chii chinofanira kuitwa hurumende kuti lithium iyi ibatsire mukusimudzira upfumi hwezimbabwe
hurumende inofanira kunge ichiburitsa pachena zvinyorwa zvinoratidzwa kuti chicherwa ichi chacherwa chakawanda sei chicherwa ichi chatengeserwa kupi chikaunza mari yakadini ikazoita chii zvinge zviri pachena kumunhu wose zvingava zvinobudiswa mumapepa tichitarisira kuti kana zvobuda ngazvisakungobuda nechirungu chete ngazvibude nemumwe mitauro inonzwisisa vanhu vanatsokuzviziva zvekare hurumende inofanira kunge ichikurudzira pamwe nokusungira kambani dzinenge dzichichera zvicherwa izvozvo kuti zvionekwe zvavanoita munharaunda imomo kuti vanosiyei munharaunda imomo pavanenge vachitora chicherwa ichocho inonzi pachirungu social corporate responsibility yekuti zvamatora zvamatora imomo matora mari matora chicherwa ichocho chii chamasiyavo imomo magadzira sezvinoita kambani iri kugoromonzi iri kugadzira migwagwa iri kugadzira makirinika iri kuvandudza zvikoro ndo zvatoda zimbabwe yose zvekare hurumende kana ikaona kambani dzinoita izvozvo ngaichivapawo atinoti matax break aya kuvadzasira mitero yavanobhadhara kuhurumende kuti aiwa matobhadhara mitero yenyu nezvamaita kunharaunda dzamunoita basa renyu
avo vanga vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa nereserve bank of zimbabwe kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandisa kweamerica gavhuna wereserve bank vajohn mangulia vanoti kana makambani achida kukwereta mari kumabhanga anozobhadhara mutero unenge wakapetwa nemazana maviri kubva muzana kana kuti 200% tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo
Iyo reserve bank pachezvayo kubudikidza neinterest rate vakaisa ye 200%. Zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate. Zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3. Bozo zorera futi dollar racho kureva kuti wakudzorera $4. Zvoreva kuti dollar yaro wanga vatora wakudzorera petwaka 4. Ndiye ana ari mumaketi ari kuita business. Rinomba 4 times return on investments. Hakuna. Saka vanhu vabva vatiza business kushandisa Zimbabwean dollar. Kwa kuchinja maloans avanga apuwa ezim dollar. Kuti chichinjira aita ari ma US.
Zvinoreve izvi takatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari.
Mutemo weReserve Bank iwoyo wakaisa kuti 200% interest rate. Ndiwo kuti ivo pachezvo varikutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa chii? Zimbabwean dollar. Chechipiri. So the Minister of Finance, and to get one professor to know them, Iriku Pamba Marek, Samaraka Wanda Market, who breaks in the budget Ramo.
Mungapa means and is the Ripa Poms in a fund.
2019 budget, Rangari 8.1 billion Zimbabwean dollars. 2023 budget right now is $4.5 trillion. Sakataka Vapa $8 billion, Kushika Pa $4.5 trillion, in over 55,000% increase a budget. 5 years. Saka mari iyo iri kunopinda mumarket yoderedza simba reZimbabwean dollar. Vanoritiza nokuti harichina simba. Kana mari yashaiwa simba, vanhu vanoitiza. Ipapa patapedza gore ipapa muna December. Vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende. Avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore. Mari yongowanikwa yadzara muaccounts emacompanies akanga asingabhadharwi.
Pane dambudziko rei apa?
Munhu iye akapuwa mari anoidi, anomhanya anotenga foreign currency. Saka tinoona Minister of Finance ichitadza basa pakadaro ipapo. Saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dollar. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo, havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro chekuti macharges, maservice ese hurumende mazhinji akushandisa maUS dollar. Mukapinda paborder rebate bridge. Hanzi hachidi kuona chino Zimbabwean dollar, munobhadhara ari maUS dollar. Mukaenda kumapassport, munobhadhara maUS dollar. Hakuna passport ezim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaUS dollar. Mukaenda kumagarages efuel, kunyangwe even nehurumende acho magarages maUS dollar. Patoget US dollar. Mareva kupa vashandi, kunyangwe zvairi shoma, zhinji yacho US dollar.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muSouth Africa ari kuenda kumatare nhasi zvakare kuedza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa izvi. Masangano aya anoti Zimbabwe Exemption Permit Holders Association, Elaine Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation anoda kuti Gauteng High Court imbomisa zvinoda kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekurambidza kunyoreswa muzvikoro kwevana vevabereki vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Gweda rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti havaoni mamiriro evabva kure achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura.
Vana vasina mapepa kana kuti vasi vari munyika ine zvisi pamutemo vanga vachibvumidzwa kuenda kuchikoro. Vanga vachienda kuchikoro, vamwe vacho vachienda kuzvikoro zvavasinga bhadhari, kuzvikoro zvavanoenda mahara. Vamwe vacho vanga vachienda kuzvikoro zvinobhadharwa vabereki vavo vachikwanisa kubhadhara. Asi iko zvinezvi zvinhu zvaakuti chinjei pamusana pekuti makore ati wandei, uyezve pamusana pekuti panenge pava nekurwira upfumi hweSouth Africa zviri kunze kukupiwa marights neconstitution. Ndinogona kukupa mienzaniso tanonoka. Dare reconstitutional court zvese neconstitution yeSouth Africa inopa rights kuti munhu wese ari muSouth Africa whether ane mapepa kana kuti haana, kana uchishanda unofanirwa kubhadharwa. Izvozvo iright yakangofanana neright yekuenda kuchikoro.
Asi iyo hurumende ya South Africa inofungei pamsoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika pamsoro penyaya ya vana vechikoro ava.
Hurumende ya South Africa inokoshesa ma rights aya zvakanyanya zvekuti mumaziso angu inini ndinotoona ma rights aya achipiwa mu South Africa kupfuura zvinoitika kuZimbabwe. Zvisinei hazvo, panguva inei nokuti takuenda kumaelections ava vedhudhula chikwata chinoda kuti maSouth Africans aende pamberi, apiwe kodzero idzi pamberi pedu isusu maZimbabweans tisati tapiwa. Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari class vangu vari kuchikoro zvisati netsei, asi ndinozoona after my elections in South Africa zvaita better. Unoona kwemakore akawanda right yaipiwa vana vechikoro zvisina kana problem. Problem yangotanga iko zvinezvi nekuti pane mapressure groups akaita sedhudhula, uyezve panenge pane competition yemaresources emusouth Africa.
Imi misagweta, nyaya iyi munoiona sei vamachingura?
Maonero angu inini ndeyekuti dai kuZimbabwe kwanaka, vana ava vaingodzokera kuZimbabwe vanoita vanodzidza ikoko. Ungadai wakaona video akabuda, mavideo akabuda last week, vanhu vakanga vaenda kuZimbabwe kuholiday, Christmas holiday, vakudzoka. Ungadai wakaona pane mavideo evanhu vari kukrosa Limpopo nemhando dzinotyisa, vamwe vachipinda mumvura, vamwe vachipinda nepabridge vachizodzika muhuye yatinoti no man's land. Ikoko kuzvese zvauri kuona izvozvo inzira dziri kushandiswa nesu maZimbabweans kuti tipinde muSouth Africa, pamusana pekuti tinoziva kuti kodzero dzakafanana nekuenda kuchikoro dziri kupiwa nehurumende yeSouth Africa mahara. Izvozvo zvinobanda, zvinorwadza mwoyo yedu. Tinoda kuti kuZimbabwe kunake, marights wayo apiwe kuZimbabwe. Vanhu havazombova nechishuvo chekuti vakrose Limpopo vachiuya kuSouth Africa zvinoisa upenyu hwavo panguva yakaoma. Chido chedu ndechekuti kuZimbabwe kunake, tisi tigone kunogara kuZimbabwe kusingadiwe mapepa nokuti ndiko kunyika kwedu.
Avo vanga vari gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday, chirwere cheCovid-19 chinonzi chakawanikwa muzvikoro zveboarding zvitatu mudunhu reMashonaland East. Zvinonzi vana vechikoro nevarairidzi makumi masere vakabatwa nechirwere ichi zvondo rapera. Zvikoro zvitatu izvi zvinoti Murewa High, Norway Mission neHurungwe Primary School. MuNewsday makare, masabhuku eWard 37 kuGutu Central akaramba kutambira masaga efertilizer mazana maviri akatengwa nemari inobva muhomwe yomutungamiri wenyika kana kuti Presidential Input Scheme. Marori akanga akatakura fertilizer iyi akatodzokera nayo. Mukroniko, mutungamiri weMBCT vaDouglas Monzora vanoti vachakwikwidza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzegore rino, vachiti vachakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi matanhatu nematanhatu kana kubva muzana kana kuti 66%. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuziva kuti vanhu vari kunzi vari kutsvagwa, vari kutsvagwa pai, vari kutsvagwa pai iko vaya nhimi waStudio 7 makazitarisa vari kutsvaya mwenae mukududza kuti nemukadzi uye aibvunza kuti mune makore mangani makazinga makadai ari kutyaikwa mukadzi yei pabhunu paburwa pachena chena apa. Imi kai vanhu ndavasvure mazisa, hatisi marema vanhu veZANU PF musara pechitororo takadaro. So imimi vanhu vari kuzivikanwa asinyaya yekuti ndevezanu pf chete, ndosaka vari kutsvagwa. Asi vebudiri vakangoivevetripusi vakangoita musangano, hapana anoshayikwa. Vezanu pf vakarova vanhu vanotsvagwa makore mairi. atidi unu wakadaro so.
Isi kwa garewe shirezi, kuno kumpura ya ramba kuna shisho. Adi mbumbra di marangu, hindi na frena yao. Kwa hituriku chie meso zisa shande tunga tulita. Nukupira mara, wana gana.
Ndicho chii kubadaria mwana wa teacher school fees wa nawe wa bereke wari kutambura muruzeva vakagara uko ko matii kupatisha wache mari yake kuona zvekuita kana ichimukwanira kwete kuda kuvhara nezvamunenge muchiona kuti hazvisi kufambira zvakanaka teacher maticha vape mari dzavo kana mchida kubatsira batsira ika vabereki vasina zvavari kuita munyika ndonga takawanda tisina zvatiri kuita tiotori nevana vasingaendi kuchikoro kwose kusationawo muchida kupa mari kumwana waticha onzi abhadhari weschool fees munee muchimbonyanyo kuvandei chaizvo chamunotya kumaticha iwavo kana mune zvamunotya vapei mari kuisisi waberekiwo akangogarawo mureserva titoita sei kwamutionewo kuti tiriko bisu vamunoona kuti hativoni zvamuri kuita diti
hama dzangu taita dambudziko pane ngwena dziri kuonekwa dzichifamba muraini rekwazvoushe dzaka dzangombe mbiri dzasabhuku hakuchafambiki kwava kuhlisa mugomo renyamingwe maone ngwena dzakanha mombe mbiri dziri kunzi ngwena iri kuonekwa ichibuda muchidhamu chiri uno kurodhemisheni kuchagariki vana vangu vakugara vakavharirwa mudzimba ndatenda
tinokumbirawo kunyarwa navo vakuru vemapurisa kunyanya-nyanya vapaul nyati navagodwin matanga ngavarege kutsigira zvinhu zvisakarurama munyika ivo vari vanhu vesecurity vanhu vanochengetedza runyararo munyika yezimbabwe vachiita basa rekutsigira kuti zviri kuitwa nezanupf zvekufamba ichiruva vanhu ivo vachinyepa kuti vese vanonge vaparirwa mhosva ngavamhangare kumhangara kwacho kunobatsirei nenyaya yekuti tosvika kumatare inenge yava nyaya inotsimbirirwa iwewe wakarohwa kana wakakuvadzwa uyezve mukatarisa nyaya imwe chaiwo chaiko mukatarisa vanosungwa kunosungwa vanhu vetriplec vasina mhosva kana kuti vanhu vemapato anopikisa vasina mhosva kuchirebva mbavha dzakafanana naobhadhaya moyo neavo vanana henereta rushwaya vakationepa nezvinhu zvenyu pachena kuti ndivo vakatora asi vakaregwa iye zvine zvimukatarisa tinoona job scala vari mukati mematirongo vari kuvharirwa vachinzi vari kusungirwa mhosva yekuti vaida kukurudzira mhirizhonga repasina mhirizhonga yacho vhiki yapera inei kuna kuti vano vamwe vanhu vakasungwa 25 kubudiriro vachinzi vaida kukurudzira mhirizhonga pasina mhirizhonga saka mhosva chaiyo chaiyo ndeipi unonzi waida kukurudzira newakaita vakaita vari panze vasina vasati vaita chinhu chachakaipa vari mumatirongo ngavatinyarewo ngavazviuzive kuti zvinhu zvavari kuita kunyange avo vari kumatare vari kutonga mhosva majaji ngavapatarise panhu pavari kuita vazvizive kuti aiwa ndimangwana hurumende inogona kuchinja zvinhu zvikasara zvakaita manyamavambire nerongo mhosva dzodzoka kwavari
nyaya yangu iri pakuti hoo vananyati avo vaakutya manje vaakutya kufurwawo sekuti umwe womapurisa mukuru wemapurisa akapfurwa vaakutya dhasai vaakuda kuti timhangare vanhu vane futi ati mhangare ngavapere ivava vana vananyati ivavava dai dzatowanda futi chinambo chekuti titaure tinoti ngadziwande dzitaura nhema vachipupura nhema vaakutya nekuti zvaona kuti zvinouraya ivoka asi kana pakauraya vanhu vomumaopotini pati havavhunduki vanotiurayai
chendinoziva ndechekuti chisingaperi chinoshura asi ngatiti kuzofosiredza chisingaperi chinoshura ngati kuzofosiredza iyo ZANUPF iyi yakadikwa zvakanyanya nguva yayo asi ika chisingaperi chinoshura chinokura chinokotama musoro wegudo chichayo chinokoro imboi chaiyo zviri kuda ruzhinji ana mai ndi aisapota ZANUPF ana mbuya edu nana sekuru kuru edu Dai supporters and beef. Zuna shinja ajesaka jamuka. Agu triple C wado bato digiriro. Ichango pinda pamweringa gilesitra. Imi munombo zororoka na ya washarukwa. Mombo zororo asida ya mchitipu mabasa. Tatai waka pamberine zanbif. Induta nufuzbijo. Nzara ndio andiroa. Nzara ndio andiroa. Nzara mdu marira. Asida ya mchitipu uchuhira iwa. Tino kusapota ya wakuru. Tino timumbuda kusapota pamukuma na chati pache wiru. Atinache tinache kubwakari kubwabuti chimba akura. Atinache atapo wanacho. Kana chimwecho saka. Atiku sapoti iba. Dombo sapota wa saa.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai madzi wenyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria anoti akanunura vana vechikoro vaviri achiti zvikwata zvemauto zviri kutsvaka vanhu vakapakata zvombo vakapamba vana vechikoro vatanhatu. Vanhu vakapakata zvombo vakarwisa chikoro cheLocal Education Authority Primary School mudunhu reDoma. Mutauriri wemapurisa Maiyaki Mohamed Baba vanoti mapurisa akatora nhano dzekuchengetedza zvikoro mudunhu iri. Mabombo mana akaputika padyo nemahofisi makuru eguta reMogadishu akateverwa nekuridzwa kwepfuti. Zvinonzi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakapinda muhofisi ya meya weMogadishu asi hapasati paziviswa kuti pane vakafa kana kukuvara here mushure mechiitiko ichi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa eSouthern California anoti murume akapfura vanhu gumi vakafa vari pakati pekupemberera goredza akazviuraya nepfuti nemusi wesvondo mangwanani. Vachiti murume uyu ndi Wu Ken Tran uye anga ane makore makumi manomwe nemaviri ari wechirudzi cheAsia. Mapurisa anoti havasati vaziva chikonzero chakaita kuti Wu Ken Tran auraye vanhu ava vechirudzi chekuAsia.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorombidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu hwakanyanya. Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.